princess, but she princess and gashi.
Guru Bosha kuna lady M, Guruji kuna fire queen. Look my back and front.
You, we are kuna.
Naiwari, simu tarari na ema. Dori zenga muri ipo, nagata zeiko. Oh, naiwari, upenyo iuma. Ondiruma muri ipo, nagata zeiko. Oh, naiwari, zanda shama ngai nenzara. Ini muri ipo, nagata zeiko. Oh, naiwari.
Munditor, kutingisa zvingurudzika moyo wangu, nekuti zvavakurwadza izvi. Panyika pano pari kurwadza pa, vira moto pari kupisa pa, zvavakuboha.
Naiwari, simu tarari norema, ndori senga muripo, ndakata dzeiko. Oh, naiwari, upenyu ihuma, ondiruma.
Stream, download, and share.